Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 9 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika vasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe 287. Masangano evarayiridzi nezuro akabudisa gwaro renyunyuto pamusoro pemihoro yevarayiridzi vachitizve hurumende iite musangano wechimbi-chimbi nevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe 287 mushure mekunge vamwe vanhu vashanu vakabva kusouth africa vabatwa nechirwere ichi nezuro. Asi uwandu hwevanhu vapora hwakawedzera kusvika pamakumi mana nevatanhatu 46 vafa vachingori vana kusvika pari zvino. Masangano masere evarayiridzi nezuro akabatana mukubudisa gwaro renyunyuto pamusoro pemihoro yevarayiridzi uye masangano aya ari kukurudzira hurumende kuti iite musangano wechimbi-chimbi nevarayiridzi pamusoro pemihoro yavo iyo anoti haichatengi chinhu. Masangano aya anoti hurumende inofanirwa kudzorera mihoro payaive muna 2017 apo varayiridzi vaitambira madhora mazana mashanu nemakumi mashanu emari yekuAmerica pamwedzi. Gwaro iro rakasvitswa kuboka rePublic Service Commission pamwe nebasi rezvavashandi rinotiwo mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inoita zviuru zvishanu nemazana mashanu zvemari yemunyika pamwedzi kuti itenge zvekudya chete pamwedzi, inove iri pamusoro kwazvo pachitariswa mari iri kutambirwa nevarayiridzi. Izvi zviri kuitika panguva iyo hurumende iri kutarisirwa chero zuva svondo rino kuita musangano nevamiriri vebashandi kuti vazeye nyaya dzemihoro. Asi hurumende yakatobuda kare pachena kuti haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 akwanisa kubata mutungamiri wesangano reATUS vaObert Masaraure kuti tinzwe zviri kudiwa nevashandi.
Varayiridzi vari kutambira mari shomanini inokwana kuita 2800 RTGS, mari yemuno yekuti tikaichinja kuita mari yeAmerica inoita US $34 or less. Tichitarisa kuti varayiridzi ava vaimbotambira $550 pasati paitwa hunubu hwakaitwa hwekurejisa masalaries edu. Tichitarisa panguva yakadai mitengo yezvinhu zvingade kudyiwa kana kushandiswa nemhuri yevanhu vatanhatu yakudokusvika kuma 8000 RTGS. Tichitarisa hedu pane manyorerwo anoitwa neConsumer Council, izvi zviri zvaita kuti varayiridzi vararame mukutambura kwakanyanya, vatambure nenzara, vashaye mari yekubhadhara zvimwe zvingadiwe pakurarama kwavo zvosanganisira health care. Ndozvaita kuti tibatane titaure nezvo rimwe chete sevamiriri vevarayiridzi kuti hurumende ngaidzore mari yedu yataisimbotambira $550 kuti tikwanise kuraramawo sevamwe vanhu, sezvo mitengo yezvinhu zvose zviri kushandiswa yakutengeswa vachitara mitengo neUS$.
Saka chii chikuru chiri kukurudzirwa negwaro ramaburitsa iri, tichiona kuti hurumende iri kuzivisa kuti haikwanise kukupai mihoro yemari yekunze?
Izoti kukuruzira hurumende kuti itipe mari yedu iri ma United States dollars. Vati bagare mari inokwana 550 United States dollars. Yataisi mbotambira vasati wachinja masalari yedu ataisi tambira. Mugatarisa pama negotiations atakaita kubva kumashure kunana 2012 tichitanga kuita chisungo chekubhadharwa ne ma United States dollars. Hurumende yakazongogura chirangano chedu chatati nacho ikatanga kuti reducera masalari. Zvinove zvisiri pa mtimo kana tichitari sako zero zevashandi. Saka tikuti vatidzorere mari yedu yavakatibira nechikribidi, vatidzorere masalari edu avakatichinjira nechikribidi. Inflation panguva ino iri kunzi yakwira zvakanyanya kusvika kunana 700% kana tichitari sako de ma statistics atinowana kuma agency ya hurumende. Saka tikukurudzira kuti mari yedu yemuno haichateke musi waunoipiwa, inopera value usati wapinda muchitoro. Paunenge uchinoitora vari muzvitoro vanenge vachitochinja maprice ezvinhu. Saka kuti tidzivirire kutambura kwakadai, takuti dai mari iyi yatingochadywa tangoibhadharwa nema United States dollars, sezvo iriyo mari ingatokwanise kuti tiraramise va.
Tiri kunzwa kuti pane musangano uri kuitwa wenyaya dzemihoro pakati pevashandi vehurumende nehurumende iro svondo rino. Hamugone here kuti mungomirira muzosvitsa nyunyuto idzodzi kumusangano iwoyu uri kutarisirwa kuitwa pakati pehurumende nevashandi vemihoro?
Zvatinosigaronyunyuta nazvo, hurumende painoti inoda kusangana nevashandi inosangana iri yega, inosangana neboka inonzi Apex Council. Saka kana vasangana vachiita musangano yeveputugadzike, nhuna dzevashandi hadzisi kuzozewa patafura iyoyo. Saka isu tichigara tichiisa zvinyuito zvedu kuhurumende dhairekti, tichivakurudzira zvakare kuti vasiyane mitsika yavo yekugadzira tafura yavanovharira vashandi pasi. Zvaita kuti mushandi agare achitambura nekuti izwi rake harisi kunzwikwa.
Avo vange vari mutungamiri weArtus vaObed Masaraure vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Zvichakadaro, varayiridzi vanoti vanokashamadzwa zvikuru nezviri kuda kuitwa neZimbabwe Schools Examination Council pamwe chete nehurumende zvekuvhura zvimwe zvikoro kuti vana vechikoro vanyore bvunzo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vaudza Studio 7 kuti chini chikuru kuchengetedza utano hwevana sezvo bvunzo dzichigona kunyorwa chero zuva ripi zvaro mukati megore. Dr. Jovati kana hurumende pamwe chete neZimsec vakaomesa musoro vakaenda mberi neurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kuti panyorwe bvunzo, vachaona kuti varayiridzi vanenge vasipo sekusungana kwavakaita. Dr. Jovanoti havanzwisisi kuti sei hurumende ichida kuisa vana vechikoro pakaipa kudai sezvo coronavirus yatoratidza kuti hachisi chirwere chekutamba nacho.
Varayiridzi vanotokandamadza kuti sei Zimuseki yaramba yakaomesa musoro zvakadaro, nokuti kunyorwa kwebvunzo nevana vechikoro yomuna June hachizi chinhu chokuti tingaona chizonetsa kuti zvinge zvichiita even kunana September zvako. Even kana gore rino zvaro rikaramba zvinhu zvakasunga, COVID iriko ichiinkiriza ita mutamba mhuru zvairi kuita izvi. Kunyangwe zvikoro zvikavhurwa gore rinouya muna January, hationi chinotadza kuti vana vakwanise kunge vachinyora bvunzo dzemuna June, muna January, muna February kana March vachizonyora idzo dzaifanira kunge dzichinyorwa muna November.
Saka Dr. Joe, imi nesangano renyu munoti chii kuhurumende, munoti chii kuZimsec?
Chinotinetsa ndechekuti isingwisingwi yei yapa kuti vanhu vakuru vane misoro yachena, vanhu vari experience, vade kuita rurasa demo rwakadaro kusaona kuti ichi chirwere chakatarisana ichi mutema rege wembada usina mugoni wawo. Saka zviri nani kuti vanhu varambe vari vapenyu pane kuti tiriske upenyu hwarayiridzi, upenyu hwavadzidzi, uyezve noupenyu hwemuri yese yemuZimbabwe. Nokuti varayiridzi kana kuti vana vechikoro vakabata nazvo, tinotapurirawo navavo vasiri kuzvikoro. Saka zvinokanlamadza zvikuru kuona vanhu vakuru vachishinga kuramba vakaomesa musoro sechigogodza vachingoti bvunzo ngazinyoro chete. Saka ndosaka tati awama simukati enzane tiona na magaro pako ya mbukari ziru acho panoshika musu acho ukuti mazamanishi nga anyoro tichiwani kwa tisimu muzikuru
abo wange vari mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawa Firajo vari parunare kumasingo ne Studio 7 Mashoko atiri kutambira izvozvi anoti masangano anomirira varairidzi aendesa zimuseke kudare rezimosva achiti anoda kuti bvunzo dzinonzi dzinyorwe mwedzi uno dzimiswe kusvika zvese zvinofanira kuitwa kudzivirira varairidzi nevana vechikoro kubva kucoronavirus zvitange zvaitwa Tabata Dr. Jose Kare kuti vatiudze nezvenyaya iyi muchidimbu
masangano avarairidzi emuZimbabwe SRA 8 a tsvaga lawyer kuti aise an order interdicting Ministry of Education nemzimseke kuvhura zvikoro kuti mazamanishi nemuna June anyore izvi zvaitirwa kuti taona kuti kunyange tata vaudza uye zvecommittee yeeducation nemaparliamentarians yavaudza kuti zvikoro hazvisiri ready zimuseke neministry of education vanga varamba vachiendera mberi nokuprepare kuti mazamanishi naJune anyore kubva musi wa 30 June saka nhasi tazointerdicta tazoinstructa lawyer kuti ainterdicte kuopenwa kwezvikoro kuti mazamanishi naanyore nokuti tiri pachisungo chokuti upenyu hwavarairidzi nevana vechikoro hwakakosha kupfuura kunyorwa kwamazamanishi
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawa Firajo Chizorwa cheZimbabwe chakabva kuBotswana vaRobson chakasara vaudza Blessing Zulu we Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo dzinochengetwa vanhu kana kuti maquarantine centers
kana vanhu vachisvika muquarantine whatever they are promised they should keep them because it's no point kuti vanhu vanoudzwa kuti muchagara 8 days muchiitwa swabs and then after that vamunomirira maresults enyu and after maresults abuda you can be released and looks like tarashua havasati vaita prepared these guys are not ready for ma quarantine and the COVID-19 itself
ko sei muri kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka iko kuma quarantine centers kunekutika iyo hurumende iri kuti iri kutumira makurukota akasiyana siyana kunoona kuti zvinhu zviri kufamba sei uye iri kuti iri kugadzirisa asi imi muri kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mungajekesa here zvamunoreva
ikangoitika outbreak inganetsa stereke because ma area takagara isisi kwanga kusina mvura it was very hygienic
ko pamunosvika munombovhenekwa here vanoita sei vanokutorai temperature zvinenge zvichifamba sei musi wamunosvika
yeah wasvika temperature inotorwa and then munoudzwa kuti muchatorwa ma swab tests after 8 days
vanhu vakawanda vari kubva kunze uko zvikuru tichitarisa kunyika yeSouth Africa uye iko kuBotswana kwamanga muri uko kuZambia kuAmerica neBritain tiri kuona ndo vari kunyanya kubatwa nechirwere ichi vachinge vadzoka vari mumamanga muchichengeterwa imi muri kunzwawo sei kuti makukwanisa kunge muine mhuri yenyu panguva ino
Yeah, ndiri kufara chaizvo because ndine freedom kuno kuya ndanga ndisina
ko ipo panyaya yechikafu apa zvamira sei makukwanisa here kurova machikichori makumba kudai pane zvavanga muchidya iko kuquarantine center kumosi oyatunya kwamakagara kwemazuva akati wandei uye zvii chaizvo zvamaidya
I was eating the big wachete with a rough junk and the kuno, at least naturally I'm a traditional foods, everything that I want.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabva kuBotswana vaRobson chakasara vange vachitaura vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nemana ane matanhatu 189,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nemapfumbamwe 5,189. Vapora vanodarika zviuru makumi masere nemaviri 82,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvinomwe 6.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana 400,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu 3 million. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News mune nyaya yemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vachiti nguva yekupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira kusafara kwavo nehurumende yavaEmerson Mnangagwa yavapadyo. Vasikala vanopemera vamunangagwa nezanupf mhosva yekuda kupunza bato reMDC Alliance. NewZimbabwe.com inoti Robert Zhuwao, muzukuru wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, aenda kumatare edzimhosva kuti dare rirambidze gurukota rezvemutambo amai Kirsty Coventry kuti vasatora purazi ravo riri kuzvimba. NewZimbabwe.com yekare inoti mapurisa ari kutsvaka vanhu gumi nevatanhatu vakatiza kubva pavaichengeterwa pamabikwa High School nepalupane State University vachiongororwa kana vaine coronavirus. Nzvimbo mbiri idzi idzo dziri mulupane dzine vanhu vanoita zana nevanomwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diva Studio 7 ndinoitwa kutaura ichizengwe ndiri pano paJoburg ndinobva kumusha kuweza. Ndakaida kungotingo kuza maZimbabweans anosanganisira matarezi mhosva neSANPF kuti takavhota muna 2018 takavhotera Nelson Chamisa weMDC Alliance akabula aine 2.6 million oro zeki akati iyo 2.1 million. Saka ndiuze kuti 2.1 million vanhu vakaisa X yavo vane rudo vanofarira Nelson Chamisa. Nhasi muri kuti kudina muda murofungidzira memo kuti vanhu va 2.1 million yakabudiswa nezekiyo yekunyepa iyoyo pane patingakwanisa kuti takuenda kwa mashure makupe. Aiwa ka zvifungisisewo kupi ano vanhu vaka 45,000 kana nakupe hanyarewo futi.
Ya masikati akanaka vatipfenyuri veStudio 7. Handini zvangu ndiri kutaura ndiri kuSouth Africa. Ndandichida kungotaura panhau yevanhu vari mumaquarantine centers. Vanhu vari mumaquarantine centers vari kungonzi vari kurwara kuwedzera nhamba pasina kana munhu wana anenge achimbonzi ari kurwara. Tiri kukonda kuti hama dzedu dzirimo mumaquarantine centers imomo, but vari kungotitaurira kuti aiwa ndakangozonzi after 39 something days ndonzi hanzi kwai watestwa positive iye taagarisa akangogara. Saka inini chinotinetsa ndechekuti maresults acho ndomubvunzo wekuti munhu shako uri kunzwa sei, uri kunzwa flu here kana kuti uri kunzwawo pai kana pai zvapo. Unokutaurira munhu kuti ainini ndiri fit, more than fit. So sikungoona kuti vanoda kungopa puresha vanhu vari mumaquarantine centers kuti vabude mari, then munongozviziva.
Pamusoro makadiko paStudio 7 vashamarari ndinokumhoresai ndichiti muri kuita basa guru zvakanyanya. Masaisai enyu ari kufambisa mashoko neukukutu hwakaipa hwakadai huri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Vatungamiriri veZANUPF vari kutonga nedei. Ndinoitwa mukomana gata.
ndiri pano pa Petersburg gata manesa kumushando pazvangu ndiri pachipinge pamanderapo eya ndinopa kushora zvakanyanya pamusoro ezviri kuitwa nezano PF ndiri kuzviona kuti iye kupe ane back support yava akomana vadai kuondonga Zimbabwe iko zvino vaona kuti nyika vaondonga vaiparadza vakuda kuparadza bato revanhu reMDC Alliance inoi ndinoti kuna vachamisa kudai vaiteerero ino meseji yandiri kudai kutaura vasaora mwoyo kunyange ivavo gumi nevashanu vakavapandukira hatisi tori naye nebasa navo
pamusoro pamusoro iyi vashamarari vesestudio 7 hama neshamwari dzinoteerera tiripo pakuchema nekunyunyuta nedzatiri kubatirwa mukati menyika iyo ino zita ndinoitwa chief chine mukutu ndiri muno muharare tinochema nezvatiri kuitirwa zvatinoona asi chatinoziva ndechekuti zvizhinji vanhu vangaita kana kutaura havo pasi pezuva takagara tanzi tiri vanhu venyama hatina simba rekujaja kana kutonga asi chatinongoziva ndechekuti simba rehove rinenge riri mumvura mashoko aya anobata pakawanda tangomirira hedu kuona pazvinosvika nekuti ichiri nguva yavo ndovatindo vari kuridza chiregai vatambi isu chedu kungotarisa asi tinoziva kuti minamato yedu haipereri pasi uye misodzi yenyika zhinji haingatsakatiswi nekuda kwekuurawa kwevanhu regai vaurayi handiti ndivo vakatisika here tinongozvisiyira kwavari kuva musika vanhu vanoona asi hama dzangu tatambura munyika yezimbabwe tinokumbira rusununguko rugare donodzonga richiuya tikwanise kuzarura tigare tichirarama tichiziva zviri munyika ichipikirwa kwete kuti toita senge titori nhaka mukati menyika imwe madzibaba edu saka rusununguko rwacho ndevhupi ngavanotora pavakasiya varusungirira tikwanise kuwanikwa tichifurwa nemhepo tiva nemafura manyoro mukati menzvimbo yatakaberekwa netenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai 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 mhuri yezimbabwe tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki chethe connection na8pm muchirongwa tichange tichitarisa nyaya yechirwere checoronavhairus apo zvikoro zvovhurwa kuti vamwe vanyore bvunzo tiri kutarisawo zviri kuitwa nevechidiki kubatsira vamwe munharaunda dzavanogara ngatisanganei pachirongwa the connection muine nemike hove na8pm manheru ano
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbove yevatungamiri vemapazi emauto akasiyana-siyana muamerica vari kubuda pachena vachishora mutungamiri wenyika vadonald trump vachiti mabatiro avari kuita nyaya dzenyika haana kunaka uye haaenderani nebumbiro remutemo mukati mesvondo rimwe chete vakuru ava kana kuti majenerals vakatanga kushora vatrump zvikuru vamwe vavo vachiti vachavhotera vajoe biden vedemocratic party musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna mbudzi gore rino chimwe chezvakakonzera izvi ndechekuti vatrump vakaedza kushandisa mauto eamerica pavanhu veamerica vakange vachiratidzira zviri pamutemo muzvinafundo eliot masocha vanoti pane vanhu vazhinji vasisadi utungamiri hwavatrump asi vanotya kubuda pachena
zvinenge zvakawanda zviri kuitika pautungamiriri hwavadonald trump zvavanotarisirwa kunge vachiita somutungamiriri wenyika unozivazve mutungamiriri wamauto watinoti commander in chief zvaizvo zvinenge zvisina tarisiro inenge yakatarisirwa nemunhu unganzi ndiye mutungamiriri wenyika kana kuti commander in chief kunyanya zvavakaita pane nyaya dziri kuitika mazuva ano dzageorge floyd idzi vanhu vachidemonstrata sokubvumidzwa kwavanoita pabumbiro romutemo vamwe vachizomboputsa-putsa vahavo vachisungwa navamwe vachitiza vakabva vadaidza masoja anozikamwirwa muAmerica kuti handi masoja anofana kuinda pamberi pavanhu vanenge vachibvumidzwa kuprotesta nokutaura zvinhu zvinovarwadza. Iyewo chasoku President Trump voita sokutodada namasoja iwawo kuti aiwa ngaauye mastreet adominate vanhu vanenge vari kurwadziwa uno kudzvanyirwa kwavakuita. Zvava kushatisa zino zita ramaudzi. Zvekare havasi kuratidza kutsigira vanhu vari kurwadziwa nenhamo dzakasiyana siyana dzinoenderana kudzvanyirwa kwavatema, nhamo dzinoendera navo dzechirwere checoronavhairasi chiriko mazuvano. Vari kungoshingirira chete nokuti ndidzoserezve pachigaro pachaita maelection muna November munokuti ufumi hwenyika ndaakuhudzosa nenzira dzakatsaka. Vanhu vari kuona kuti vamarepublican vacho vakuru vakuru vamauto, kwete vamauto chete, kana even President Bush chaiye unenge wakati aiwa rwendo runo handisapoti handisapoti president wamarepublican wavo iye Donald Trump, nokuti haasi kuratidza utungamiriri hwenyika huru yakaita seAmerica.
Kana takatarisazve tiri kuona kuti vazhinji vevanhu ava vari kutaura izvi vasisiri muhurumende, vanhu vaimboshanda muhurumende. Se tisingavoni vakuru vakuru vebato reRepublican Party vachibudawo pachena vachitaura zvinotaurwa navamwe vavo vakuru vavaimbokudza vari muhurumende uyezve mupati mavo?
Zviri kuitika ndozvokuti vachiri kusevenza navaTrump vanoikakusha kuti kana vakabuda pachena kuti vaTrump hatisi kuzovasapota kuti vadzoke vadzoserwe pachinzvimbo chotungamiri. Vanotya kuti vanogona kutodzingwa mabasa kana kuti pavanozoendavo kunokambena vanogona kudii, vanogona kuzokurirwa. Asi mukati mavamwe vari muhurumende vakaita sana Senator Mitt Romney vakatongobuda pachena yangu vachishanda muhurumende maPresident Trump vari kumaRepublican ikoko, vakabuda pachena vakati handivasapoti. Kwoita zvesenator Lisa vukualaska uku vakataura zvimwezvo. Kwozoita vamwe vanonzivo nevakaferefeta vanonzivo vamwe vacho vanoshanda navaTrump vanongofya zvavo kutaura, asi kana vasiri vari kuhama dzavo nokumoko vari kuona kuti hatingakwanisi kudzosera vaTrump noutungamiri hwavaitawo.
Saka chii china vaTrump chinoita kuti vanhu vavatye ivo vachingova nebhesi ye33%? Chii chinodaro?
Chinoitika ndechekuti vaTrump munhu une mari agoita zvekare shamwari dzine mari yakawanda zvekare. Zvekare kuna vamwe vanomuteverera chaizvo chaizvo vatingati mahardcore Republican aya vanogonawo kuvhota. Chimwe futi nacho ndechekuti vane simba rokutaura kwavanoita patwitter paya paya vanonzi vana kuma 8 million kana kudarika masapotazi ave ipapo. Saka sapresidendi simba ravo riripo, izwi ravo rinohwikwa ipresidendi. Zvekare munhu uri mupati yamarepublican, saka nyango zvavo kuira ma35% ari kutaurwa iwavo. Asi kuti somukuru mukuru zvazinoti mukuruka une kakurespekta kaanoita navanhu vakamusapota kuti ave pachinzvimbo ichocho, kuti vazobuda pachena vanenge vazvifumurawo kuti aiwa pati yedu haina kubatana.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare neStudio 7.
Wega unoazia ma system yacho.
Mvura mese kambo kanobva kuna Tonga imoyo. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanhu homwe 287. Masangano anomirira varayiridzi aenda kumatare edzimhosva kuti ZIMSEC irambidzwe kunyorwa kwebvunzo kusvika nyaya dzezveutano hwevarayiridzi nevadzidzi wagadziriswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isikati.